Vachita urapa kunyorera nwa kwechu vimirano ichine Victoria Consultancy, kurukota nuna nezvezvicherwa, va Winston Chitando, vati donzore hurumende ndere kuti nyika iwanirwe kwokutengesera marasha kuIndia, uye kuitira kuti iwane mari yekushandisa mukuchera marasha aya.
The agreement today entails Victoria Consulting performing a number of functions.
Chibvumirano chanhasi chinosanganisira Victoria Consulting ichitiitira zvinhu zvine chitsama. Chekutanga kuti tsvakira musika wekutengesera marasha kuIndia. Kana tadaro tine zvipingaidzo zviviri zvinova mari yekubudisa marasha nokuwedzera marasha atinochera.
Vachitando vati Zimbabwe inofungidzirwa kuti ine marasha anosvika mabhiriyoni makumi maviri nemashanu ematani, asi pagore kuri kucherwa matani ari pakati pemamiriyoni maviri nemamiriyoni matatu.
Tinofungidzira kuti tine marasha anosvika matani 25 bhiriyoni, asi parizvino pagore tinochera 2 kana 3 miriyoni tons
pagore.
Vachitando vatiwo India ndiyo inotenga marasha akawanda pagore zvichienzaniswa nedzimwe nyika.
India ndiyo nyika inotenga marasha pasi rese. Gore rapera vakatenga matani anosvika mamiriyoni makumi mashanu nemaviri.
Vachitaura pamusangano mumweyo, mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati Zimbabwe inofanirwa kutora mukana wekudyidzana wakanaka uripo pakati payo neIndia.
Ukama pakati pedu neIndia hwakanakisisa. Tine ukama naPrime Minister Modi hwakanaka. Munoona zvakare parizvino India ine ukama nenyika dzemuAfrica pasi peAfrica India Forum, umo India iri kudurura mari.
Studio 7 haina kukwanisa kuziva kuti kambani yeVictoria Consultancy yakamboshanda nenyika dzipi uye kuti vakuru vayo ndivanani. Asi vaimbova mutevedzeri wegurukota rezvezvicherwa muhurumende yemubatanidzwa vaGift Chimanikire vati havaoni kuti zvakanaka kuti Zimbabwe itsvake misika yekutengesera marasha kunze kwenyika, ipo pari zvino kusiri kucherwa marasha anokwana munyika.
Maonero atiri takandodaira masvondo mashoma nanapfuura zvakaratidza kuti marasha ari kutoshota kuburuwai kune thermal power station iyai. So already isisu maketi yedu ka iri kunida more marasha than are available. So kuti titange kuexporta isitata satisfya yatingati domestic requirement yedu, it's not a very wise thing at the moment.
Nyanzvi mune zveupfumi vaNyasha Muchitwa vatiwo havaoni zvakakosha kuti Zimbabwe itsvage kambani yekunze inotsvakira Zimbabwe misika yemarasha. Vamuchitwa vatiwo zviri nani kuti kushandiswe ukama hwagara huripo nedzimwe nyika. Dande mudande rebazi rezvezvicherwa rinoti Zimbabwe ine marasha akanaka uye ine nzvimbo makumi maviri nepfumbamwe dzine marasha. Makambani maviri chete munyika, Hwange Colliery neMakomo Resources, ndiwo ari kunyanyochera marasha. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.